pari zvino ndambotaura na Jameson Timber vanova vari kuita negotiator wedu havasati vapedza distribution yemasis uyezve havasati vauya nayo kuparty. Saka isusu seMDC tinowirirana neAlliance asi tinofanira kuchipedzerana kuti masits atinoendesa kumaalliance partners nemamwe anosara ndeapi. Towirirana kuti masits aya tinowagowana sei pakati peMDC nemapartners ayo.
Tataverenga mubepanhau kuti makataura zvakasiyana imimi napresident weMDC yenyu. Zvakafamba sei?
Aiwa, chakaitika ndechokuti takanga tisina kuonana napresident. Ndakazoona president letter ndikavatsanangurira kuti ndairevei. Zvandaireva ndezvokuti tichimirira kuti vanhu vasarudze vagowa nemasits semapolitical parties taakuchifanira kuita isu sevanhu veMDC kuchiita candidate yedu, nokuti kwasara 6 months chete dzokuti tipinde mumaelections. Saka tinenge tichida kuti maMPs edu, macandidates edu, awane mukana wakakwana wekukwanisa kukamba nawo, waone mukana wakakwana wekuti vazikanwe nevanhu mune nzvimbo dzavanenge vachienda idzodzo. Ini ndakandaita suggestion yekuti tinofanira kusarudza macandidates, then kana panzi alliance partners akupiwa mamwe masits tinodropa macandidates anenge asarudzwa iwayo.
Munofunga kuti vanhu venyu vangazvitambira?
Zvinhu zvinotambirika chaizvo. Mutemo wedu weMDC unoti secretary general anofanira kuti adedzere kuti kune vanhu vanoda kuita macandidates vaya vachikwanisa kunyoresa kana kuti kuapply. Saka inguva yatinofanira kunge tichipa vanhu nguva yakakwana iyoyo yekuti vaapply vanoda kuapply. Asi nyaya iripo ndeyokuti hatisi kubusa chirangano chealliance kwete. iMDC yaakuda kusarudza macandidates ayo. Ndiri kufungidzirawo kuti kumaalliance partners iko kuya uko vane mainternal processes avo ekutarisawo kuti macandidates avo achava nani nanani. Kana vadaro vozouya nemacandidates iwayo tozofielda ari macandidates ealliance. Asi party imwe neimwe inofanira kuita process yekuchitanga kutsvaga macandidates ayo. Ndo zvandaireva chete izvozvo.
Munofunga kuti zvese izvi mungazviita mukapedza rini?
Sekuona kwandiri kuita tanga takatara kuti kusvika end of February.
Pane vamwe mubato renyu here vasinganyatsofara nenyaya yemaalliance?
Handinyatsoziva zvangu, asi chandingataura ndechokuti nyaya yealliance takataurirana tikapedzerana.